Kunyange hazvo veutano vachibudisa pachena kuti chirwere chegomarara ndechimwe chezvirwere zviri kukonzera kufa kwevakawanda munyika. Zvipatara zvizhinji munyika, kunyanya zvekumaruwa, hazvina vanoongorora chirwere chegomarara kana kurapa chirwere ichi. Chirwere chegomarara chinorapika kana chikange chabatwa chisati chakomba. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chinobata panhengo dzese dzemuviri uye hachina rusarura pavarume kana vakadzi, kusanganisira vana vadiki nevanhu vakuru. Amai Erica Nhapi mugari wemumwanza mudunhu reGoromonzi. Amai Nhapi vanoti mumaruwa avo vanhu vazhinji vari kufa nechirwere chegomarara sezvo vachinonoka kuoneka kuti vane chirwere ichi. Amai Nhapi vanoti kubva mumusha wavo munhu anenge achida madhora matanhatu kuenda nekudzoka kuchipatara chemurehwa chinova ndicho chipatara chiri pedyo navo chinoongorora chirwere chegomarara.
Redi yemwanza, taita dambudziko zvikuru sei regomarara, maprostate cancer kunyanya kuvarume. Varume womuno mamwanza vazhinji vakuwara nemaprostate cancer. Saka vari kuti dai tawanawo mishini inotiongorora pano paclinic kuitira early detection. Saka tiri kukumbirisawo kuti dai zvange zvatibatsira kunyangwe nesisusu madzimai. Tiri kunzwawo kuti isusu tinobatsirikana zvakanyanyisa kana tichinge tiri pai, tikakurumbidzwawo kuongororwa zvinhu zvinotibatsira kuitira kuti kunyangwe upenyu hwedu, kunyangwe tinozokwanisa kunobviswawo zvibereko tichinzwi.
Amai Nhapi vanoti pamusoro pemari yakawanda inodikanwa kuti munhu aende kuchipatara kwamurehwa, pane nguva huru pakati pekunyoresa kuti munhu avhenekwe nepaunozotariswa pacho nemishina.
Chipatara chedu chemwanza tinaye nesi ari trend for viaki. Saka tiri kuti mupeiwo zvekushandisa zvakakodzera zvinoita kuti aongorore kunyange madzimai wayo achishandisa chiviaki, achishandisa inonzi pap smear. Apa pari zvinezvi ndiri kuti tine dambudziko iroro rakakurisa. Taikumbirisa kuti dai zvange zvakurumbidzwa, nekuti pari zvinezvi madzimai ave kutotya. Munoziva kuti mukambopiwa dzidziso zvekuti muhoko yoyi nechirwere, vanhu vakanzi hoko yoyi neHIV vakabva vapiwa makondomu, vanhu vakabva vapiwa kunyange nemapirisi. Kwaisusu takanzi hoko yoyi nekenza, tochibatsirikana nei? Taakungotya, taakuchifa nekuburikidza nekushayiwa zivo, nekuti mukatibatsira isusu tiri kungotya, tiri kufa kuburikidza nekutya. Nekuti pari zvinezvi ane paangonzwa ipapo akutofungidzira kuti kensa iyeye yakundiita sei, yakundiuraya. Saka dai vatiitirawo izvozvo zvatibatsira, nekuti kuHIV and AIDS aiwa zvanaka, makondomu, mapirizi zvose zviri kuwanikwa nguva nenguva pachipatara. Asi dambudziko rediri redecentralization of cancer services ngazviuyewo kuno kumamisha, kwete kuti tiende kunana Murehwa hospital, kwete kuti tiende kuHarare hospital. Tikaenda kwaMurehwa hospital tiri kunobhuka hongu. Asi kana tichinge tabhuka, ndikabhuka muno senguva ine ndikabhuka muna April, ndogonozi ndosoonekwa muna August kana muna September. So inini semudzimai ndinenge dzimwe nenguva tiri kutofa nepfungwa chaidzo.
Muvakidzano waMai Nhapi, amai ana takaendesa vanochemawo negomarara rechibereko ranetsa madzimai. Amai takaendesa vanoti hurumende ikasatsvaga mari yekuti chirwere chegomarara chiongororwe muzvipatara zvese zviri munyika, vanhukadzi vakawanda vacharamba vachirasikirwa neupenyu hwavo.
Tiri paMwanza Rural Health Center panapa tine chichemo checancer screening, nekuti dambudziko iri ranyanya kumadzimai vazhinji nenyaya yezvibereko. Unongonzwa achingotaura kuti ndikubuda ropa rakasodai, ndikubuda ropa risiri kuvharika. Ukazomuya tichienda unoonekwa, unonzwa achinzi chienda kwaMurehwa, unoonekwa. Akaenda kwaMurehwa kwacho, unonzwa achinzi ndanzi ndiende kuparenyatwa. Akaenda kuparenyatwa kwacho, opuwa zibhiri rekunzi mari iyi inodiwa kuti kana chichinzi chakanaka kana chakaipa, kana chinzi chaipa, mari ndopari kufira akawanda ipapo, mari yachabvaswa ikwanisa yekuti chibviswe. Saka tatafunga kuti titiwo center screening pano paMwanza, kuti kana vakangoonekwa kunzi ndizvozvo padhuze, wobva ngoziva kuti chibereko changu achina kumira zvakanaka, uenda kuparenyetwa kamwe chete, kwete kuti akaenda kuendawo. Pozi yainonzi prostate cancer kuno kuyanyanya kuvanhu vechiruma. Unongonzwa asi ane dambudziko rekuisaita weti, ane dambudziko rekuisaita weti. Anouya panapa, unzwa kuti ndaenda kukirinji, ndikuenda kukirinji. Akaenda kwaMurehwa kwacho, unzi chienda wopuwa mazuva, wozonzi chii, wozonzwa nzi pekupedzisira chinzi zvinonzi anezeswa katheta, pamwe unonzwa chinzi akafa, pamwe katheta yacho namhine zvairi kuita kuti adzokera achinoongororwa kuti kuikwe mari hana. Saka taifunga kuti zvese izvozvo zvingoitwa pano pakiriniki, nokuti kiriniki inoiyi yakura.
Nyanzvi dzezveutano dzinoti nekushomeka kwenzvimbo dzinoongorora chirwere chegomarara, pamwe nekuti kana munhu abata chirwere ichi panodiwa mari yakawandisa kuti arapwe, veruzhinji vari kubatana nechirwere chegomarara vacharamba vachifa. VeCancer Registry vanoti veruzhinji vari kuzoziva kuti vave nechirwere ichi panguva iyo chinenge chapararira uye chakomba zvekusarapika. Sangano iri rinotiwo vamwe vanotadza kubvisa mari dzinodiwa kuti varapwe kana vachinge vabatwa chirwere ichi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvichatora nguva yakareba sei kuti zvibhatara kunyanya zvomaruwa zvikwanisewo kuva nenyanzvi pamwe nezvinodikanwa mukuongorora gomarara pamwe nekurirapa. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemari yenyika, izvo zvichaita kuti hurumende itadze kuwanira munhu wese utano hwakanaka, kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richikomekedza kuti munhu wese anofanirwa kuva neutano hwakanaka. Kudzamara hurumende yoromekedza bumbiro remitemo inotora nyaya dzeutano, vakawanda vagere kumaruwa vakaita samai Nhapi nemamwe madzimai ari mumativi mana enyika vacharamba vachichema vachirasikirwa nehama dzavo dzinenge dzatorwa nezvirwere zvinorapika. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Patricia Mudadigwa.